iye zvinezvi tanga tauya kuti tizoridzira ngisho yemumwe akashaya mufanhu aichisapota zvikuru anonzi Jabulani. Ndiwo watakauya kuzoitira kuti hama dzake tivabatsirewo nemari nekushaya kwaakaita kuti tibatsire hama dzake. Saka ndosho yatakaita yekutanga and takazoita zvedu imwe yechitwo yanga yasho yedu yezvinezvi tine yekupedzisira yatiri kuita musi wesaturday. But chimwe chinhu chikuru ndakakokwa nachief Matsila kuLipopo kuvenda uku vakandipa land vakati tinokurekoniza uri mwana wedu iwe nezvawakaita tanga tiri panext door taizvinzwa zvese nguva yehondo saka unodeserva land. Saka takapiwa land kuLipopo takatoenda kunoona chief Matsila nevanhu vake.
Saka yakakura zvakadi land yakapuwa Mukanyai?
Aiwa yakakura.
Tanga tichinzwamo achiti Mukanya vanenge vaakutoenda kunogarako kuSouth Africa kwacho ichokwadi here ichi?
Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kana tadevelopaka kana tichikwanisa kugara nouya kuzogara ko ndokumushagasa. Munhu anogara kunomufadza. Ndakafarirawo kwazvo nzvimbo yacho kune development iri kuitika yakawanda ikokoko. Saka kwakanaka zvikuru.
Saka ichi chiremera chikuru kaichi Mukanya chamapiwa kuZimbabwe zvakamboitwa here izvi? Kune vakambokupaiwo here pekutenda kuti aiwa
handina kana kutombopiwa ini kana ndatoenimika ndatoenimi mufunge zvese zvandakaita nguva yehondo zviya zvakanganikwa. Ini ndatoenimi nekuti handisi kunzwisisana navo. Inini ndiri munhu wevanhu, handisi munhu wokutsvaga mari kwete, ndiri munhu wevanhu. Dai ndakanga ndichisapota vanhu ivava kusvikira nanhasi ndikadai yezvino ndine mafamu, mabhenzi, machiima, matruck akawanda ndichibira vanhu hazvisirizvo ka. Ini ndiri munhu wevanhu, mari haisiri hama yangu. Hama yangu vanhu, hama ndo hama dzangu. Zvino ndikatadza kumira nevanhu ivava ndo vakandisvitsa padiri pano kuti ndizikare kuti kuna Mukanya vanhu ivava. Zvino ndikavasiya mufungeka ndakanganisa.